Vagari ava vanoti kubva pakatarwa kuti Bishnaf Bridge yave imwe dzenzvimbo dzichange dziri kuzosimudzirwa kuita madhorobha maduku makore anoda kupfuura makumi maviri adarika, hapana chinobatika pabudiriro chakaitwa nekanzuru. Venharaunda iyi vanoti Bishnaf Bridge pamwe chete nemurapinda Growth Point zvakatangirana pamwe chete pakupihwa chidanho chekuti zvive mizinda yebudiriro kumaruwa, asi Bishnaf Growth Point yakasarira kwazvo. Amai Mesi Saizi Mutsveta, mumiriri wevana muzvina bhizinesi paBishnaf Growth Point, vanoti kunyangwe vachiziva kuti nzvimbo yavo yakatangwa kudomwa kuti ichange ichizova ichisimukira, hapana chiri kufamba, asi uko ivo vachibvisa mari kukanzuru yavo yebhuira Rural District Council.
Sevanhu vemuno muBishnaf Growth Point takasungwa nekanzo nendaa yeGrowth Point ino kuti yoda madevelopment levy. But madhorobha levhi achona anoshande chii muno muri mudondo? Mari dzedu muno mandora mari dzedu muno vachinodzichanisa kwamurambinda izvizvi murambinda yaataundi, but murambinda isekendi pamaGrowth Point.
Muzvina bhizinesi ava vanoti nekuda kwenyunyuto dzevagari varovera mwoyo kudombo kuti vave kumbomira kubvisa mari dzemitero kukanzuro yavo. Amai ava vanoti paifanirwa kunge paine musika wemabhazi, hapana kana nechimbuzi chekuti vanhu vazvibatsire, asi kanzuro iri kungovabvisisa mari kwemakore nemakore.
Hatibhadhari kusvika vauya vatiitira zvetinoda muno muBishnaf Bridge.
VaFrancis Magaha ndivo sachigaro wevagari vekuBishnaf Bridge Growth Point. VaMagaha vanoti vanogaro chema nekanzuro yavo pamusoro pekusarira kuri kuita nharaunda yavo mune zvebudiriro. VaMagaha vanoti musika wange wovakwa nekanzuro yavo wakaregwa makore gumi apfuura pasina chikonzero chakapiwa, asi vagari nevemabhizinesi vachibvisa mari mwedzi wega wega. Vanoti mugwagwa unobva paBishnaf wakananga kwamurambinda haugadziriswe nenguva, izvo zvinoita kuti usafambike, uye chikoro chekanzuro cheBishnaf Bridge Primary hachina makamuri ekudzidzira akakwana. Vemabhizinesi vanotarisirwa kubvisa madhora zana nemakumi maviri pagore, vane misha muGrowth Point vachibvisawo madhora makumi matanhatu. Vazodai chamutsa mumwe wemugari vekuBishnaf. Vachamutsa vanochema nerekuti nzvimbo yavo haina migwagwa yetara zvichienzaniswa neyave kwamurambinda, uye hakuna magetsi emumigwagwa kanawo matower lights anoita kuti vakwanise kufamba usiku uye kuderedza njodzi dzekubatwa kwiyo kana kubhinywa. Kanzuru iyi iri kuyambira zvakare vane masitendi munzvimbo iyi ayo asiri kusimudzirwa kana kuvakwa kuti vachazovatorerwa achitengeserwa vamwe vari kuda zvavo kuvaka nenguva. Studio 7 haina kukwanisa kutaura namudzviti webhuira vaChristmas Visa sezvo vanzi vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 kuBishnaf Bridge, Bhuira South, ndini Lwedha Moyo.